chova ni chaguti ukawana hurumende hurumende ichindotikana yabuda kutsvaga mari inowedzera mitero chinoratidza kuti mune vanhu vari kutonga vasina udzamu nekuti upfumi hwenyika hauwedzerwe nemitero nekuti mitero inobva kumari dzinobuda kuproductivity production maexport nezvimwe zvakadaro dai vachitarisa nzira dzokuwedzera upfumi hwenyika nekuwedzera indastry mashandiro eindastry kana kuproductivity kana kuti maexport profits nezvakadaro izvozvo mitero zvinhu zvinongoitwa nemunhu ane wetsimbo munotika nekuwedzera mitero kubva ku1% kusvika ku2% zvinokonzera kuti expenditure consumption idzire nokuti vanhu vanenge vakutya kusanoshandisa mari dzavo.
Tiri kunzwa vamwe zvekare vachiti izvi zvinogona kuita kuti vanhu vakawanda vasade kuita maelectronic transfers vange vava kutanga kushandisa cash. Munozvionawo sei?
Tiri kuona kuti vanhu vagara vane chijairira chokushandisa maelectronic transfers kuedza kipokesh mana omari nana inbox nezvakadaro. Vanhu vazhinji vacho vanhu vanga vachishandisa maRT mabhondi nekuti mashandisirwo anoita maelectronic transfers akadzembera kumajestral haangawandi zvokuti angaaunza mari yakawanda mutapi.
Kukwidza kwemitero iyi hakusi kuzokonzerawo kukwira kwemitengo yezvinhu here?
Masimbiro akaita mari yekunze maunited states dollars mari yemajestra machinjiro anoita mitero kana udzamo hwacho kana uremu hwacho haafaniri kunyanya kukwira nekuti inflation inokalkuletwa nemahes dollars haifaniri kunyanya kuchinja nekuti dhora riri stable. Ndosaka ndichiti isusu yes dhora riri stable seri kana storage value.